Hurumende inofana kubuda nema policies anodzikamisa hufumi hwenyika. Izviri kuitika zvekuti pane inconsistency yakawanda panyaya yepolicy yehurumende. Kunyanya takatarisa nyaya dzecurrency, nyaya dzemari, kuti mari yedu itushandisa ndeipi. Tushandisa US dollar here kana tushandisa mazim dollar. Tiri kuona kuti vamutumwi wekunyanya sa Minister of Finance vari kuti vanhu havasi kubvumidzwa kushandisa ma US dollar. Vakatotaura vhiki rapera iyi kuti vari kugadzira penalties tingati shamu yekurova avo vari kushandisa ma US vachiti zim dollar vanofanira kugara. Asi nerimwe divi, Minister of Finance vanova administer inonzi Finance Act inobvumidza zimura kuti vatore ma taxes ne foreign currency.
Munga pamuenzaniso here ipapo muzvinafundo mugano?
Sekuti VAT yatinoziva, pay yatinoziva, income tax yatinoziva, capital gains yatinoziva, zimura iri kubvumidzwa kucollecta foreign currency, ma tax in foreign currency. Asi vamutumwa kuti hazvibvumidzwi kucharja maprices neforeign currency. Saka vanobvuma vanozofunga kuti zimura yacho inozotora seiko mari neforeign currency iye munhu haasikabvumidzwi. Ndiyo inonzi inconsistency iyoyo. Saka hakuna nyika inobudirira wechiti uri kuindicata kuenda kuright wotenda kuleft. Zvinoconfusa vanhu. Saka vanhu vaakutoziva kuti kana zimura yechikwanisa kutora matax neforeign currency, iyo zimura yacho yobva yaita advertisement mune rimwe gwaro rakabuda vhiki rapera iyo, rimwe pepa yechiti taakutotanga kutora matax neforeign currency. Mukaenda kumapassport zvinonzi vediaspora vanga vadini, ngava ine $318 kuti vapuwe chi passport. Diaspora haana upendwa kara yegreen uri mudiaspora. Ukatosvikeko uchifamba uendabva kudiaspora unotopiwa passport, unotobhadhara mari yopiwa passport. Saka izvozvo mukaenda kuzesa ndo zvimwe chete futi zviri kunzi bhadharai maprize neforeign currency. Mukaenda kumafast foods kunodyiwa fast foods unobhadhara neforeign currency. Ukaenda pagarage unobhadhara neforeign currency. Zimura iripo itora tax neforeign currency. Saka izvozvo zviri kukonza kuti upfumi hwenyika husadzikama nekuti hazvina kunga zvakati twasa kuti toita chipi. Saka ari kuda anoita zvake.
Poitwa sei?
Ini ndaifunga hurumende yaifanira kuchiti manje tasvika panguva yatari kuti wedu woye ngatishandisa hedu US dollar nekuti zim dollar harisi kudini, harisi kuita nekuti hapana ari kuridha. Saka tikanga tingori patira pekuti tiri confused tinoindicata kuenda kuright totenda kuenda kuleft, nyika haibudiriri.